Vajongo akande miri situation yatakatasana nayo yakaipa zvikuru nokuda kwedenda recovid-19. Tinobvumirana nazvo kuti harisi denda ratingangotarisira kuti hurumende yoga ingarigadzira.
Imiwo semakereke, ndezvipi zvamuri kuitawo mukubatsira munyaya iyoyi?
Isu tine majana atafunga kutora atava nenguva tichimanya nawo. Yekutanga ndeyekuti tiri kumanya nepfungwa dzekuti vanhu vange vane ruzivo rwakakwana pamusoro pedenda, nekuti pane information dzenhema dziri kumanya mukati menyika. Chechipiri ndechekuti takatangawo chikamu chekuti tipe vanhu zvekudya. Chechitatu inyaya yekuti tirambe tichibatsirana nezvipatara zvedu. Tiri kuzvipatara, tine zvipatara zvemachurches zvinova ndo zvakawanda kumamisha. Tangachibatsiridzana nezvipatara izvozvo kuti zvinge zviri COVID ready. Saka tangachipfuudzira mberi zvipfekwa zvevanorapa kuti vagone kuzvidzivirira, uyezve nekugadzirisawo kune zvimwe zvipatara kwanga kune mvura dzisingashandi zvakanaka. Tangachibatsira kuti tivakidzire kuti mvura dziveko, nenyaya yekuti COVID inoda kuti vanhu vageze maoko, inoda kuti nzvimbo dzinge dzakashambidzika.
Tichitarisawo panyaya yenhomba, Reverend Dr. Mutata, munofunga kuti Zimbabwe yakagadzirirawo here kunge yaakuzopa nhomba kana yava kuwanikwa munyika?
Tiri kufunga kuti panyaya yenhomba hakuna nyika yakagadzirira zvakakwana nyaya dzenhomba. Gadziriro ndofunga haina kukwana, asi chinodiwa ndechokuti zvatinoziva kuti gadziriro haina kukwana, zvinotsvaka kuti isusu umwe nomwe atambe jana rokuti timeke shuwa kuti chigwere hachiparariri. Hongu tiri kunzwa kuti kune vanoda kutibatsira vachatibatsirawo, but havagoni kutibatsira ivo vasati vazvibatsira zvakakwana.
Tiri kunzwawo kuti kune vamwe vemakereke vari kutokurudzira nhengo dzavo kuti dzisazotora iyo nhomba iyi kana yakuwanikwa munyika. Zvii zvamungataurawo imi?
Tiri kuona mhirizhonga iri pakati pevanhu vari kuti nhomba hadzifaniri kubayiwa. Hapana asingazivi kuti nhomba yagara ine maside effects. Nhamo yaitika ndeyekuti vazhinji vamwe vechitendero vari kutsvakawo relevance munguva iyoino yeCOVID-19. Saka vanotsvaga kuti vangabatsira sei. Asi kana vana masolutions ngavauye nawo. Uyezve kana vachifunga kuti ivo havadi kubayiwa nhomba, ngavarege kubayiwa nhomba. But chatinoziva ndechokuti nhomba yakararamisa vanhu vakawanda munyika yekwedu, uyezve tinovimba kuti nhomba icharamba ichiraramisa vanhu.